Chekanga mukoma jonga ndinoda kuti president Mnangagwa vakanga vachiziva about El Nino nekuti El Nino yakataka kuziviswa last year as far back as mana July. Saka taifana kuprepare nekuti El Nino idrought nekuti kuwanda kwemvura kana kushomeka kwemvura. Saka ipapo ndipo taifana kugadzirira kuti izvo matura anga akamira sei. Pati izvo zvazvina kukwanisa kunge zvichiitika. Chepiri, vamunangagwa vakabva kutaura last month iyoyi vachinobva kuti zvinenge die of hunger zvichireva kuti hapana achafa nenzara. Saka zvakutishandisa navo kuti vakuti vanhu ngavatengete pagewega vagotenga chipagewega sei kana kuti zvetukuti avumirira kuchiite mopapa ndo zvimwe zviri kutishungurudza nekutinesa kuti nekuti mamopapa kazhinji vachadze mari vakutastatural instrument mastatural instrument zvinowedzera mapurisa akumira murodhi achiita maroadblock achipfuura chibage kubva kune vanhu vanenge vachifamba vanenge vachiura kubva kumamisha avo saka zvino izvozvo zviri kutishungurudza kuti is it the planning of the government vanenge vasingazvizivi here asi nyaya yeonini yagara ichizivikanwa.
Tinzwiona vamusara, vamusara, takanzwa kabineti ichizivisa matanho akataurwa mudare remakurukota. Munoti nezvataurwa zvakare navadamba?
Ya, zviri kuitika ndezvekuti hurumende iri kuita gadziriro ichitarisa zvichirimo mudura. Handiti zviri kuitika ndezvekuti hazvirevi kuti matura enyika nevanhu haasisina chinhu zvati kutaura nguva dzino. Aiwa, mune zvichimo zvinotarisirwa kuti zvinokwanisa kusvika kunana July zvichirimo. Tichatarisa futi kuti even though kwakapisa zuva rakapisa asi kune kumwewo kuchakohwewa zvokuti vanhu kana vachinge vapedza kukohwa vachamboti jei zvinhu zvavakarima mwaka uno. Handiti asi kune nzvimbo dzakaita steric ikoko hurumende yanga yagara ine program dzayo dzesocial welfare dzokubatsira vanhu vasina chokubata. Saka hurumende yakaita urongwa hwekuti kutanga muna July kana taona kuti matura edu adzikira zvakanyanyisa vanhu vochitanga kutenda kwavanotenda kunze kwenyika, asi hurumende yakaona kuti vakasabvisa yatingati juti inochajwa kana tichipinza zvinhu munyika zvinoita kuti chikafu chidhure. Saka vamunangagwa semunhu ane rudo nevanhu vezimbabwe ndosaka dare guru rekabhineti rakaipa chisungo chekuti chiafu kana chichibva kunze chichapinda chakachipa. Saka nyaya dzezvematura yekuti matura mune zvakadini zvasara zvakadini vanozviziva. Saka zviri mugwara.
Tinzwe kuna vadamba, vadamba pindai tinzwe.
Regai ndikutorei bheke kumagwaro kana munge muchiziva kuti kumagwaro faro zvaakaratwa hope dzake tachizoudzwa kuti kuchazoita nzara haana kumirira kuti rizosvika gore rechi7 kuti atange kuzadza matura. Akatanga kuzadza matura ake faro muchine 7 ezi maguta. Saka zvekuzomirira kuti kusvika muna juni zvazvibatsiri.
Vamusara, tinoonawo zvakare kunge pasina kudyidzana kana kutaura rimwe pakati pevakuru muhurumende. Tainzwa kubvira kare kese zvinhu zvimwe zvakanaka 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 asi kabineti yakazobuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa, chatikafanira kuziva ndechekuti mwaka ese yapfuura Zimbabwe kubudikidza neutungamiriri wavamunangagwa yakange yazadza matura tichishandisa chirongwa chepfumvudza tichishandisa chirongwa chelendifomu vanhu vedu vatema vakaona minda. Saka papasina chikonzero chatingati kuti paite panicking nekuti matura anga azere tazombotsakanisika nechekuti mwaka uno mvura haina kunaya zvakanaka nomwari udai of hunger hapaasa nenzara vamunangagwa vakataura and vamunangagwa tinova ziva vari munhu anozadzikisa zvaanenge avumbisa.
Tinzwe kuna vadamba, vadamba, hanzi nevamwe vari kutisvitsawo mashoko kuno chikafu kana chaakugoverwa pasapo chiri kusvika chaakutariswa kunzi munhu abuda mbamani zvinhu zvamuri kuona zviri kuitikawo here uye mungataura nezvazvo here?
Tozvinzwa zviri kuitika mukoma jonga. Saka isu tikuti zvinhu izvo zvakaipa nekuti chikafu ichochocho chiri kutengwa netaxpayers money. Ndikatenga masamba matn ndokubatsirwa teka mari iyo ndinotenga chibage. Saka yesei chiti kana chavo inopiwa vanhu kunzekupa munhu yezano papfumvudza zviri kuitika. Saka tikuti zvinhu izvo zviri kuitika ende ngazvisaitike nekuti Zimbabwe ndeyedu tese tese tikubhadhira teks.
Vamusara, tipete chirongwa, pindurai tinzwe.
Hakuna munhu anozouya achiti izvo ndazonzi kana kuti wezanupiwa. Hakuna vanhu vanotodzingwa musangano wezanupiefu vakaita izvozvo even vakaita izvozvo muhurumende hakuna munhu anogomedzwa and hakuna munhu achakarudza vanhu kuti uinde zvakati saka hapiwe zvakati.